manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 17, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reEuropean Union nhasi rabvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende rikawedzerawo zvirango izvi kukambani yehurumende yeZimbabwe Defense Industries negore rimwe chete. Gavhana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti Zimbabwe haisi kuzobata-bata mari dzinobva kunze kwenyika uye vari kurwisa kudzikisa kukwira kwemutengo yezvinhu. Dzimwe nhengo dzebato reMDC mumasvingo dzotiza misha yadzo dzichihwanda mapurisa aya anonzi ari kuda kudzisunga zvichitevera mhirizhonga yakaitika nechishanu chapfuura mudhorobha iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reEuropean Union nhasi rabvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende rikawedzera zvirango izvi kukambani yehurumende yeZimbabwe Defense Industries negore rimwe chete zvichitevera kuurayiwa kunonzi kwakaitwa vanhu nemasoja mukuratidzira kwakaitika munyika muna 2018. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Gwaro raburitswa neEU rinoti pane vanhu vana vabviswa pazvirango uye vanhu ava vanoti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga, gurukota rezvekurima vaPerence Shiri, mukuru wemauto vaPhilip Valerius Vanda pamwe namai Grace Mugabe avo vaive mudzimai wevaimbo vamutungamiriri wenyika mushakabva Robert Mugabe vaMugabe vabviswawo pazvirango izvi zvichitevera kushaya kwavakaita gore rapera. Kunyange hazvo vanhu ava vabviswa pazvirango neEU mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vachiri pazvirango zveAmerica. Gwaro reEU iri rinoti sangano iri rabudawo nechisungo chekuti Zimbabwe Defense Industries irambe iri pazvirango kwerimwe gore zvichitevera kusaferefetwa kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kwakaitwa nevari muchiuto. Gwaro raburitswa neEU iri rinoti zvirango zvawedzerwa Zimbabwe Defense Industries hazvikanganise upfumi hwenyika yeZimbabwe, kusimwa kwemari munyika pamwe nekutengeserana pakati peZimbabwe neEU. EU yati zvirango izvi zvicharamba zviripo kukambani yeZDI senzira yekukurudzira kuti munyika mutevedzerwe mutemo pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vati vanotambira danho ratorwa neEU iri.
Tinogamuchira danho ratorwa neEuropean Union rekusiya kambani yezvombo iyo yehurumende yeZimbabwe Defense Industries iri pazvirango zveupfumi. Tinoona nguva zhinji kambani iyi ndiyo inoshandiswa kuunganidza mari nekuunza zvombo muno munyika. Tinoona ndo zvombo zviri kushandiswa kutyora kodzero dzevanhu.
Vakumalo vati danho ratorwa neEU iri rinotobatsira kuti kodzero dzevanhu munyika dzicherechedzwe.
Kambani iyi haingarambi ichishandiswa nehurumende kuita mabasa eudzvanyiriri kuti vanhu vasakwanise kunge vachienjoya kodzero dzavo dzakafanana ne the right to assembly, the right to association, freedom of speech nezvimwe zvakadaro.
Zvichakadai, mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaLuke Tamborinyoka vati zviri kuhurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti zvirango izvi zvibviswe zvachose.
Dzimwe nyika dzinokoshesa upenyu hwevanhu, saka namuri hurumende muchidashura nekuponda vanhu venyu zvinonetsa kuti dzimwe nyika dzitambire zvakadaro. Saka ivo vanhu vezana vanoziva zvavanofanira kuita kana vachida kuti vanyatso respect kune dzimwe nyika uye zvekuti vadyidzane nedzimwe nyika sezvarutaura yavari kuti engagement re-engagement drive.
Mutevedzeri wegurukota rinoona zvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi vati vafara zvikuru sehurumende kuti vachiwenga nevamwe vavo vabviswa pazvirango vakati zvirango zvose zvakatemerwa Zimbabwe neEU zvinofanira kubviswa. Vamutodi vati hurumende iri kutora matano pamusoro pevari muchiuto vari kufungidzirwa kuti vakakonzeresa kufa kwevanhu muna Nyamavhuvhu 2018.
Iyoyo inyaya iri muhurumende, inyaya iri mukati memaofisi edu ehurumende. Ticharamba tichiongorora, tichikurukurirana zvakare neEU, tichionesana mafambiro akaita zvinhu, nokuti kune mareports anotaura kuti kune mahooligans aipindira paiita mademonstrations, vanga vakabata zvigwagwagwa, vanogona kudaro vari vanhu vakashandisa zvigwagwagwa izvozvo kuita zvisiri izvo kupfuura vanhu kuti zvinzonzi hurumende ndiyo yazviita. At the same time tine zvakabuda mukomisheni yavamusandu. Saka zvose izvo tiri kuzviwerengedza pamwe chete, tova nedecision yatinechaita sehurumende, iri danho rinotorwa nehurumende yavamunangagwa kuti tione kuti tingadzire sei nevanonenerwa kana kuti nevachange vachibatwa nemhosva yekunge vadi vaita izvo.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasivusiso mwoyo vaburitsawo mashoko ekuti hurumende inotambira danho ratorwa neEU iri, vachiti izvi zvinoratidza kucherechedzwa kwekuvandudza zvinhu munyika kwavanoti kuri kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Vamoyo vati zvirango zvese zvakatemerwa Zimbabwe zviri kukanganisa kuvandudza kwavari kuita zvinhu munyika, vachiti zvinofanira kubviswa zvose nekukasika, zvikuru sei panguva iyo nyika yakatarisana nenzara inotya. Kisa vamoyo vati hurumende yeZimbabwe icharamba ichiita nhaurirano neEU, vachiti mumwe musangano wekuedza kugadzirisa ukama pakati peZimbabwe neEU uchaitwa muna chikumi, uye musangano uyu wakatarisirwa kuitirwa kuBrussels zvitevera mumwe musangano wakadai wakaitwa muHarare mukupera kwegore rapera. EU yakurudzira Zimbabwe kuti ivandudze upfumi hwenyika pamwe nezvematongerwo enyika nekukasika kuitira kuti izvi zvigobatsira ruzhinji rweZimbabwe. Sangano iri rakurudzirawo hurumende kuti iferefete zvakabuda mugwaro rakaburitswa nekomishena yaitungamirirwa nevakambo vemutungamiriri weSouth Africa vaHalima Motlanthe nekukasika, pasina kuramba hurumende ichitora nguva yayo mukuita izvi kuitira kuti vanonzi vakatyora kodzero dzevanhu vatongwe. EU yakurudzirawo kuti paitwe nhaurirano dzisingasiye vamwe vanhu panze kuitira kuti Zimbabwe igadzirise matambudziko akatarisana nenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Gavana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vanoti Zimbabwe haisi kuzobata mari dzinobva kunze kwenyika uye vari kurwisa kudzikisa kukwira kwemitengo yezvino. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitura urongwa hwekufambiswa kwemari kana kuti monetary policy statement, Dr. John Mangudya vati hurumende haina chidokwa-dokwa chekubata-bata mari dzinotumirwa kubva kunze kwenyika anonzi pachirungu mafree funds, uye vakati vanenge vatumirwa mari idzi vakasununguka kuita zvavanoda nadzo.
Vari mari yavo kunze kwenyika, mafree funds afora muzvabwe chaida chaizvo, iri very free and safe and that muzvemari maakaunti menyu moshasa mademo amachiita zvine mafio kamanzi chanzvana angachisaraya nemafore ngaanzi chine kuti kuimporta kwefood
vamangudya vatiwo vari kushandawo kuona kuti mitengo yezvinhu zvakasiyana-siyana hairambi ichikwira, vachiti panozopera gore vari kutarisa kuti inflation inge yadzika kusvika pazvikamu makumi mashanu kubva muzana.
Zimbabwe inofanira kuti inflation yedu idzike gore rino below 5% a month. Chichipiri kuti Federal Reserve Bank chashanda kuitira kuti matargets iwo abatwe through etinotizo monetary targeting framework.
Gavana vebhanga guru ava vatiwo vari kufadzwa nerwendo rwatorwa nenyika mukuzvirumura kubva mukushandisa madhora ekuamerica. Vamangudya vati zvinotora makore kuti nyika ibude mukushandisa mari yekunze kwenyika uye hazvigoneki nenguva pfupi. Vati pari zvino zvikamu makumi matatu nezvinomwe kubva muzana zvemari iri mumabhanga imari yekunze, asi zvikamu makumi matanhatu nezvitatu kubva muzana yava mari yemuno. vamangu chikavati vanotarisira kuti mari dzekunze dziri mumabhanga dzirambe dzichiderera zvishoma nezvishoma. Nyanzvi mune zveupfumi vapersistence kwanyanya vaudze Studio 7 kuti panoda kushandwa zvakanyanya kuti zvishuviro zvebhanga guru zvekuona kuti mitengo yadzika zvazadzikiswa. Vagwanyanya vabvumirana ona vamangudya kuti zvinoda makore kuti Zimbabwe nyatsoti yabuda mukushandisa mari yekunze kwenyika.
Changa chiita sokuti hachisi chokwadi, chiita sokuti tinozvinyepera. Saka tikafamba tiri pachokwadi, tikaziva kuti hatisviki nezuva rimwe chete, zvingatora nguva yakawanda. Ndozvinoita kuti tive tiine tarisiro uyezve tigogona kuudza vanhu vavewo nevimbo nezvatinenge tichiita senyika.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari nhengo yeMDC vatapiwa mashakada vatiwo kusabata kubatwa kwemari dzevanhu dzinobva kunze ndizvo zvinotarisirwa sezvo bumbiro remutemo yenyika risingabvumidzi kuita izvi. Vati RBZ inofanirwa kuramba ichiremekedza izvi. Asi vamashakada vati havaoni hurumende ichibudirira mukudzikisa mitengo yezvinhu nekuda kwekuchinjwa kwemari mumigwagwa, vachiti maonero avo ndeyekuti mitengo icharamba ichitokwira.
Izvi hazvishamisi nokuti ndozvazvinofanira kunge zviri, nokuti kana munhu aine mari yake aopena foreign currency account imari yake haisi yehurumende. Saka tinofara nokuti vari kuramba vachiona kuti zvavakamboita kudhara zviya zvokureidha maaccounts vachitora mari dzevanhu hazvina zvazvinobatsira nyika, zvinotokanganisa confidence yenyika.
Kunyange zvazvo mabhanga nevane maresinesi varivo vanofanirwa kuchinja mari pamutemo, vanhu vazhinji vanonochinja mari yavo yekunze kwenyika mumigwagwa nekuti vanowana mari yakawanda kudarika yavanopiwa mumabhanga. Vamangudya vati mitengo yezvinhu iri kunyanya kukwidzwa nemafungiro everuzhinji kunyanya vachitoredzera zvakamboitika, asi vakurudzira veruzhinji kuti vachitarise zvemberi kwete shure kwakabviwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Dzimwe nhengo dzeMDC mumasvingo dzinonzi dzave kutiza mishaya yadzo dzichihwanda mapurisa aya anonzi ari kuda kudzisunga zvichitevera mhirizhonga yakaitika nechishanu chapfuura paitongwa mutevedzeri vatsvachigaro webato iri vaJob Scala mudare repamusoro mudhorobha remasvingo. Mutoro wedu enhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Dzimwe nhengo nhanhatu kusanganisira makanzere maviri dzatorwa nemapurisa nhasi dzikaendeswa kukamba yemapurisa yemasvingo Central Police Station, uko kwadzanonyoreswa magwara emhosva ekuparadza mudziyo pamwe chete nekuita mhirizhonga. Nhengo dzeMDC nhanhatu idzi idzo dzinosanganisira vaJefferson Chitando, makanzuro anoti vataruona Vembo vaRichard Musekiwa pamwe namuzare Oliver Taruona dzaiswa mumaoko egweta iro riri kuvamiririra reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri. VaMureri vatenda kuti vari kumirira nhengo dzeMDC idzo dzavati dzichazodarwa zvakare kumapurisa apedza kufereseta nyaya yadzo kuti dzigozoendeswa kudare redzimhosva.
Vigiri vakawanda vebato kweMDC vari kuramba vachisungwa kusanganisira makanzelas anoti vanakurawo nevanamusekiwa nanavembo pamwe chete nanavachitando vana Olivia tobayiwa vese vavo vari kudanwa kumapurisa, asi kuti vachiri kuferefeta vachiri kutsvaka vachiti aiwa vanogona kunge varivo variva nechokuita nekuputswa kwaitwa mudziyo yakaputswa muguta remasvingo musi weFriday paiturwa mutongo vaJob Scala.
Mumwe wevasungwa ava vachitando vanoti vave kutya kudzokera kunogara pamba pavo.
Motokari yanga isina kuregistration, vauya vasina kupfeka hembe ndokubva vada kundimanikidza kuti ndipinde mumotokari mavo, asi ndaramba ndazonditora gweta ndibva ndaenda nagweta rangu kwavari kuofisi kwavo. Vanondosvika vachinondibvunza mibvunzo yangu, vachinyanya kundibvunza ndeyekuti ini ndakatora chinzvimbo chipi chokuona kuti kuparadzwa kwakaitwa izvinhu mudhorobheni uyezve kurohwa kwakaitwa mapurisa nokurwisana kwakaitwa navanhu nokukandwa kwakaitwa matear gas. Uyezve kuti paiba pangu pakavata vanhu here musi wa13 usiku hwekuti vanhu vazoenda kukoti yavaSikala. Aiwa,
Murongi wemisangano mboka reve shidiki we MTC wakotu tulikura oni au wakasungwa ni zuro wanoti veshidiki wa shunji watoti za misha yavo nekushika kusungwa.
Mapulisa alukutevira wa MTC nganyanya we shidiki wakua watevira mzimba, wakua watevira pwano chandarira, wakua watevira profesi pwani ngavari vashiva tora wachenda na huku kushitokis kwa avu wano ashima kutuda we shidiki ndowa inyanya kukonzela mbisho na katika munu mkutere masungo mfuwe Friday kusaka wa jinji watu wa muhaidi
vimene ngozebato iri sinondi zaka sungwa na ishani chatosura na watigiribe MGC ni mapulisa apo zae fanze pedari zishirati za rutigiro kuna waskala Paskala wa ituliru wa mtongo wavo, pamosa ya mamdarele pamsoro, ye kudaku visa mtonga miri wenyika wa Emerson Mnangagwa kwa pachigaro. Mapulisa akashandisa uti unokashidza, pamwene kudira wanu mvula ino wava, mukeza kuparaza wanu wakange wa ungana ava. Mutongo wa daro wakazowa na paskala wa sina mosa panya ya ii. Mutauriri we mapulisa Masvingo, Chief Inspector Charity Mazula, varamba kutara ni Studio 7 vachiti vaita mtete panya ya ii. Iyo ya wati, inoda mutauriri we mapulisa Mnyika Yose, Assistant Commissioner Paul Nyati. Vanyati wanga wakinga dairi nare mboja yavo, asazo tuma mungo we muofisi yavo, kuti afonele Studio 7 achiti vaka batikana. Asimtevezero mtauriri we MDC, valukta merinyoka, washoropoza ushunguruzwa kurukuita watigiri wavo ne mapulisa.
Zanu izanu, shairi kuita hizo ndizo zongora mba ichishunguruza watunga miri we MDC. Asisa atipi takapa, takapumbata chiru moko, chatakapumbata moko, teche shanduko.
We MDC vanoti, wanta asira kutu uandu we mnengo zao zishasungwa, uchangwe zira nekuti wachiri kutuwa kwa waka wanta. Mapulisa alikupomira watigiri we bato rinopikisa iri, mosha ya kupanya motu kare mapulisa. Mapulisa inoshandiswa mukudira vanhu mvura inovava iyo yavanoti yakatemwa nematombo. Mapulisa anotiwo vatsigiri ava vakaparadza midhuri nemisika mudhorobha musi uyu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano re World Health Organization razivisa nezvemunhu wekutanga kuwanikwa ine chirwere checoronavirus muAfrica. Murwere uyu achengetedzwa pake oga muchipatara chemuEgypt. Gurukota rezvekunze kwenyika muAmerica vaMike Pompeo avari kushanya kuAngola varumbidza matano yemutungamiri wenyika iyi vaJoao Lourenco ekurwisa huori. Vabereki vane vana vakaremara vanoti vave kushaya kuti voita sei sezvo vasina mari yekutenga mishonga inenge ichidiwa nevezvitoro zvinotengesa mishonga inoshandiswa nevana ava. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Amai Brenda Mutika, mubereki anogara kuSunningdale. Amai Mutika vane mwanasikana ane makore mapfumbamwe uyo akavhiringwa pfungwa dzake nechirwere checerebral palsy. Amai ava vanoti kana mwana wavo akarwara havapiwe mushonga vachinzi endai kunotenga mishonga kuzvitoro zvemishonga zvisiri zvehurumende.
Tiri kunetsa kumaclinic kana kuti makaunti hospitals tiri kuenda. One. Tinguwa manisa atinji nisisi kutini wanaudia nima problem kwa kitase chechitu mshonga haisikuwa ni kwa kuma government hospitals.
Amai Mutika vano tisemunu anoshaya vanenge vachitoda wakubatsiru wane huru mende kuitira kuti vakwanise kuwanira mwana wavo mshonga.
Nima ndaka zoniri na nduna kwa mshongo wa eczema iwa ni kuma government hospitals eti nengeri nani maprize acho than mafarmers noti ndikata samshongo wa mzikoti haushende more than 2 weeks saka pamwezi menchida more than 18 weeks.
Mumwe mubereki amai Monica Machingura vanotiwo upenyu huri kuvaomera uye semunhu akarambwa nemurume mushure mekunge vaita vana vaviri vakaremara havana kwavanowana mari yekurapisa vana vavo. Mutungamiri weNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe amai Farai Cherera vanoti nekuoma kwaita zvinhu munyika chikumbiro chavo ndechekuti dai hurumende yabatsirawo vana vakaremara nekuvawanira mishonga.
Ndaingofunga kuti dai hurumende yango free treatment kuvanhu vakaremara zvaigona kubatsira zvakanyanya kunyange maconsultation nokuti kazhinji kacho unobhadhara consultation fee asi kuti ugozowana mishonga woishaya wonyorerwa.
Amai Cherera avo vanofamba newheelchair vanoti vakaremara vaimbowana rubatsiro kubva kubazi rehurumende rezvekugara zvakanaka kwevanhu iro raimbobhadharira vamwe vakaremara mari kuti varapwe pachena kuzvipatara nemakiriniki ehurumende hazvichisiri kuitika.
Kudhara akanga ari kumafree medical treatment nekuti unoenda ada social welfare then social welfare will pay on behalf of you but not for everyone anenge ane disability kuti anowana access yakadaro aisarudzi pane organization inomirira vanhu vakaremara mamiriro azvakaita haa zvakatorema.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu munyika vapo mavhima pamwe negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti tinzwe kuti hurumende yakamira papi panyaya yerubatsiro kuvanhu vakaremara zvikuru vana vadiki. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vanoti bazi reutano harina mari yokubatsira vakaremara nokuti pari zvino riri kutoshayawo mari yokutenga mushonga unonyara radza marwadzo unotengwa nemari iri pasipasi.
Se Ministry of Health andifungi kuti pari zvino pane mari yekuti vangaende kunotenga rumende iripo iyi pachitadza kupa antibiotic yakachipa iri kutengwa mumafarmasi ne $10 kuti wanipe pagomo pachipatara rumende hapana zvainogona kuita.
Nyanzvi inoona nezveurema musangano reNational Association for Care of the Handicapped vafamba nemi magweva vanoti pavanhu vose vanotambura zvikamu makumi maviri kubva muzana vanhu vakaremara uye vazhinji vavo havana mabasa. Kunyange hazvo Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities mugore 2013, nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations hazvisati zvaiswa mubumbiro remitemo yenyika, izvo zvinosiya hurumende isinganetserwe kukundikana kwayo kupa rubatsiro kuvanhu vakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
America nasi iri kucherechedza vatungamiri venyika iyi nemabasa avakaita mukukurudzira utongo wejekerere. Zuva iri rinouya panguva iyo mutungamiri weAmerica ava Donald Trump vakawanikwa vasina mhosva panyaya dzavanga vari kupomerwa dzekushandisa masimba avo zviri kunze kwemutemo uye kuda kuvhiringidza dare reparamende kuferefeta nyaya dzavo. Muzvinafundo wepamaloni University kuOhio muno muAmerica Dr. Moses Romano vanoti zvizhinji zvingadzidzwe neZimbabwe pamusoro pekuremekedza vatungamiri venyika varipo nevakatisiya zvinokwanisa kuwanikwawo mukutevera cherechedzo iri kuitwa neAmerica. Ngatinzwe hurukuru yavaita naMavelas Musanganya weStudio 7.
Rakakosha nekuti izuva rakatangwa muno kurangarira anova munhu akatanga kuti ndo akatanga nyika ino George Washington. Saka rinopo kuti izuva rikucherechedza watungamiriri kana mapresidents nebasa ravanoita guru. Mapresidents akashaika akazorora nevachiripo. Saka izuva rinokosha iri rekurangarira ubasa unenge waitwa nevatungamiri mukati menyika ino.
Tichitarisa kuti imo muno varipo pachigaro pari zvino vaDonald Trump vachangobva kubva munyaya dzeimpeachment, munoona kurangarirwa kwezuva iri kwakasiyana here gore rino nezvatinosimboona?
Ndinoona kuti kurangarirwa kwacho kunosiyana gore rino nekuti zvanga zvichiitika izvi vanhu vanenge vakutsutsumwa kana vanhu vanenge vasiri kunyatsogutsikanaba neubasa hwemutungamiriri ariko kana wapurezidendi aripo. Kuti kana purezidendi achiita zvakafanana nezvaanenge achipomerwa mhosva sekuti anozvidza dare kana kuti anofunga kuti ari pamusoro pemutemo wenyika, wanhu havazonyatsofareba kuti hongu zuva iri rakapuhwa haro, asi munhu aripo pachigaro haakodzereba kuita kuti anga achipuhwa kodzero dzekuti wanhu vazoita panguva yekuita holiday, kuti zviito zvacho hazvina kubuda zvakanakaba.
Asika vamwe vanoti vaTrump vakabatwa vasina mhosva.
Ndizvozvo zvazvo zvakabuda zviripo pakazoonekwa, asi chipomerwa ichocho chinonetsa kuti chigobva kune veruzhinji wakange wachitarisa nenyaya iyi uye kuti yaifamba sei, uye vazhinji vanenge vasingakarireba kuti munhu wapurezidhendi agozosvika pekuti anosvika kupomerwa mhosva yekuti ari kutadza kutedzera mitemo yenyika yake yaanotungamira.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pane zuva irori ratinaro imo muno nhasi?
Zimbabwe inodzidzawo kuti kurangarira vatungamiriri kwakanaka kwakakosha, uye vatungamiriri vaite zvakanaka mukati mekutungamirira kwavanoita vanhu, vanhu vachiungana, vachifara, vachitaura vari pamwe chete, vachiwirirana. Ndinoona zvichikosha izvozvo sekuti izwa reholiday, vanhu vakagara kudzimba vasiri kuenda kumabasa vachiita zvavanenge vachiita vachirangarira ubasa hwakanaka hunoitwa nevatungamiriri wenyika.
Vanga vari muzvinafundo wepamalone University kuOhio muno muAmerica, Dr. Moses Rumano vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo. Vateveri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kutarisira kuti chikwata chenyika chichapinzwa mugungano rezvikwata zvakapfava, apo veConfederation of African Football manera anhasi vari kuisa zvikwata mumagungano emafinari e2020 Africa Nations Championships kana kuti CHAN. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe iri kupinda munguwani nezvimwe zvikwata gumi nezvishanu izvo zvakabudirira kuenda kumafinari emakundano aya ayo ari kuitwa kechitanhatu asi iko zvino muCameroon muna kubvumbi. Kunze kweZimbabwe neCameroon, zvimwe zvikwata zviri kupinda munguwani iyi iKongo, DR Congo, Guinea, Rwanda, Togo, Uganda, Tanzania, Libya, Morocco, Namibia, Burkina Faso, Niger, Mali ne Zambia. Asi vateveri vebhora munyika vari kuda kuti maOrias asaiiswe mugungano rimwe chete nezvikwata zvakaita seCongo DR, Tanzania neZambia idzo dzine nhabvu yemunyika yakatisimuka iyi. Aingotambira Cape United neZimbabwe Under 23 kudzanai mukucha, anoti Zimbabwe inenge yaiita rombo rakanaka ikasasanganiswa neMorocco, DR Congo neZambia idzo dzine zvikwata zviri kukwikwidza zvine mutsindo muCAF Champions League nemuCAF Confederation Cup. Makundano eChan anokwikwidzwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika dzavo chete. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu muzvare Nyarai Mashaure vanoti zvimwe zvikwata zvese hazvivabvundutse kunze kweCameroon iyo iri pamusha.
Dhurai tutoenda zvatisati tombokwate manje. Matimu ese hapana timu yatinokwata, asi Cameroon ika tungaivhundukawo zvimwe zvezve nekuti timu inenge iri pahome payo.
Vaimboridza pembe munhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vasemu hamandirawana vanoti hazvinei kuti maOrias achatamba nezvikwata zvipi, asi kuti gadziriro yakasimba inosanganisira kutamba nezvikwata zvakasimba ndiyo inodikanwa.
Panodiwa gadziriro yakafanana nekuti tinofanira kuti titambe nemateams mahombe kuita kuti tiwane exposure pamberi apa, so that kana tichinge taakutamba vanhu vedu vanenge vajela zvinenge zvaakuita.
Mucheveri wechikwata cheCapes United vaPhilip Regede vanoti sezvo nhabvu yePremier Soccer League munyika iri pazororo, ino ndiyo nguva yekuita gadziriro yechikwata chenyika ichi. Makundano aya ari kushandiswa zvekare kuona kuti Cameroon inokwanisa here kuzosimudza makwikwi e2021 Africa Cup of Nations ayo ari kufanira kuitirwa munyika iyi munandira gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tichange tichitarisa nezvedanho ratorwa nesangano reEuropean Union rokubvisa pazvirango vamwe vakuru muhurumende uyewo kuwedzera zvirango negore kukambani yehurumende yeZimbabwe Defence Industries. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano re European Union rinobvisa pazvirango vamwe vakuru muhurumende uye kuwedzera zvirango izvi kukambani yehurumende yeZimbabwe Defence Force Defence Industries negore rimwe chete. Governor webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. Jane Mangudya vanoti Zimbabwe haisi kuzobata-bata mari dzinobva kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.